manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 21 2020 makatevera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi munhau dzedu dzanhasi
manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi ari kuramba achikwira mukarangarira pakatanga denda iri manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika kunyanyanya kuna South Africa vana UK Botswana asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vari kubatwa necoronavhairasi vavashomashoma vazhinji vave vanhu vakangovagara vari mu Zimbabwe vasina kwavakamboshanya
uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira munyika
vasikala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei hasati tapihwa mashoko ekuti vasikala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei
mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vajob sikala vasungwa nemapurisa mutungamiri weTransform Zimbabwe vajoka kungari vhume vanonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso imwe nhengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kumashanaland west iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika wasvika pazviuru zvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevashanu kana kuti 5745 vanhu vapona vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 4525 vanhu vafa vasvika pazana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151 izvo zvinoreva kuti vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika yose vave chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069 vanhu vari kushaya vanonzi ndevaya vakwegura kana kuti vakura vane makore ari pakati pe40 ne80 kana kuti makumi mana nemakumi masere vanhurume vachinzi ndo vari kufa zvakanyanya nekukwirawo kwemakore avo asi zvinonziwo pane tarisiro yekuti kudziya kwekunze kuchaderedza kupararira kwechirwere checovid-19 mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vakaudza Bepanauri Herald kuti vanotarisira kuti kupera kwechando kuchabatsira kuti vanhu vasarambe vari munzvimbo dzakamanikidzika vachitsvaga kudziirwa izvo zvichabatsira kuti vasatapurira nechirwere mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi kuti tinzwewo maonero avo pauwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi kuti chii chinenge chaitika kuti munhu azonzi apora
manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi ari kuramba achikwira mukarangarira pakatanga denda iri manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika kunyanyanya kuna South Africa vana UK Botswana asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vari kubatwa necoronavhairasi vavashomashoma vazhinji vave vanhu vakangovagara varimo muZimbabwe vasina kwavakamboshanya zvichiratidza izvo kuti korona yatiri kunyanya kuona izvozvi mazuva ano muZimbabwe ndeyevanhu iri kutapukirana mumaruva matigere nekuda kwekuti hurumende yakanga iri kumashure pataitaura zvirongwa zvecontact tracing pataiti test and trace zvinoratidza kuti chirongwa ichi hachinanyatso kufamba zvakanaka izvo dambudziko ratanaro nderekurwisana nacho mumaruva zvakakosha kuti vana vezimbabwe vanzwisise kuti izvezvizvi zviri mumaoko medu sezvizvarwa zvenyika kuti tidzivirire coronavhairasi tirwisane nayo zvakakosha kuteera matanho ese akatarwa ekugeza maoko nesipo vanenge vakwanisa vachishandisa mahand sanitizers zvakakosha izvozvo kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwira. Chii chiri kuita kuti vanhu vawanda vari kunzi vari kupora isi tichinzwa kuti hapasati pane mushonga?
Hongu vajonga vanhu vazhinji vari kuratidza kukadzika nemanhamba evanhu vari kunzi vapora mumazuva mashoma apfuura. Asi tingati pane tsanangudzo yakajeka inoita kuti yakaita kuti manhamba iwaya akwire nekukasira. Inyaya yekuti World Health Organization inova iyo yanga iri kutungamirira kurwisana nedenda iri pasi rese vakachinja matanho aifanira kunge achiitwa kuti munhu azonzi anaya. Ezvino vakuti kana munhu akange ateswa achiita positive nekuda kwekuti anga ari kunzwa kurwadziwa kana kuti ane masymptoms akazoita mazuva matatu asisina masymptoms anobva anzi anaya. Kana kuti munhu achinge ateswa akaita positive asi anga asina masymptoms paakatestwa akaramba asina masymptoms for 10 days anobva anzi futi anaya kana kuti apora. Hapasisina need yekunzi adzokorodzwe kutestwa futi rwepiri kuti zvizonzi anaya. Saka ndicho chikonzero chakaita kuti manhamba abva angokwira nekuda kwekuti matanho aya ndoakachinjwa kuzonzi munhu anaya. Ndizvo zvinotsanangura kuti sei manhamba akabva angokwira nekukasira.
Vanga vari Dr. Edgar Munatsi vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Zvichakadaro, vanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose vanonzi neJohns Hopkins University Hospital vadarika pamamirioni makumi maviri nemaviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 22,700,000. Vanhu vashaya vanonzi vadarikawo zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina kana kuti 794,000. America ndiyo ichiri pamusoro panyika dzose pavanhu vane COVID-19 iine vanhu vanodarika mamirioni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,576,000 vafa vachidarikawo zviuru zana nemakumi manomwe nezvina kana kuti 174,000. South Africa ndiyo ichiri pamusoro muAfrica iine vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 599,000 vafa vachidarika zviuru gumi nezviviri nemazana matanhatu kana kuti 12,600. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati vanyimwa zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mune chimwe chiitiko, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa nhasi. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashora mutongo wavo pachikumbiro chavangaruvume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachitipana zvashanduka kubva pavakambonyemwa mukana uyu. Mutongi wedare ra Major Street vatrinos uta washe vati hapana zvizhinji zvavaona zvashanduka zvingakodzera kuti vangaruvume vaburitswe muusungwa. Vauta washe vati boka reJuly 31st Movement ravanoti rinotungamirwa navangaruvume iro rakashevedzera kuratidzira kwemusi wa 31 Chikunguru rave boka rakura uye rine chinangwa chekubvisa hurumende yava Emmerson Mnangagwa pachigaro. Vati izvi zvinobudiswa pachena nevanhu vakaita semutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala avo vanga vachitsvagwa nemapurisa vanga vari kuramba vachiburitsa mashoko ekutsoropodza hurumende. VaSikala vanonzi vazosungwa masikati ano mushure memutongo uyu. Izvo zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo.
VaSikala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati tapihwa mashoko ekuti VaSikala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei. Asi tiri kutarisira kuti chinguva chishoma chiri kutevera tichanzwa nemagweta kuti zvakamira sei.
Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vatambira nyaya iyi. VaSikala ndomwe avo vari kuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba vachiti uori hwanyanya sezvakataurwa navangaruvume. VaSikala ndomwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa panhepfenyuro nemapurisa kuti vari kutsvagwa. Vauta washe vati kunyange musi wa 31 Chikunguru wakanga washevedzerwa kuratidzirwa navangaruvume vangari vume wakadarika kuburitsa vangari vume muusungwa kunogona kukanganisa utano nekuchengetedzeka kweveruzhinji sezvo vachiti July 31st movement rato veboka rakasimba vati kunyange kuratidzira dzirikodzero dzeveruzhinji mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika senzira yekurwisana nedenda recovid-19 inoita kuti kodzero idzi dzimbosendekwa parutivi nekuti bumbiro remitemo rimwe chetero rinobvumidza kuti kodzero idzi dzichikorwe kana zvichiitirwa kuchengetedza utano hweveruzhinji vangari vume avo vakwanisa mazuva makumi matatu nematatu vari muusungwa nhasi vaunzwa kudare vakaiswa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo nguva yapera sezvo vanochengeta majeri vanga vachiti vanga vashaya svumbunuro dzemukova unopinda nevasungwa pamatare nezuro vangari vume vakapinzwa mudare vaine ngetani mumaoko vekumajeri vachiti vainge vatadza kudzibvisa gweta ravangari vume vamoses nkomo vati havasi kufara nemutongo waturwa nhasi nedare uyu
asi vazotishamisa vachiti vangari vume ndiye mutungamiriri weyavati iyo inonzi 31st July movement yatanga tisingazivi pamusoro payo kusvika nhasi saka vati nechikonzero ichocho chokuti kune inonzi 31st July movement vangari vume havana kukodzera kuti vapiwe bail nokuti movement iyi namashoko emutongi inotsvaka kubvisa vamunangagwa kubva pachigaro
Vankomo vati vave kukwidza zvakare kudarire pamusoro iro rakamboramba kuva vangari vume mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa navauta hwashe nhasi
mutongo unosuwisa chose asi hatiperi simba tiri kuenda kuhigh court kuti titsvage kururamisirwa kwavangari vume nokuti tinotenda kuti zviri kuitika kwavari hazvina kururama
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Muzamhindo vati kunyimwa kwaitwa vangari vume mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunoratidza kuoma mwoyo kwakaita hurumende yavamunangagwa kana zvienzaniswa nehurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe
panguva yavamugabe vamugabe vanga vatori nani nekuti vaitoita nenzira dzakangwara kunyange utongi hwavo hwanga husina jekerere asi izvi matara ariko iye zvino ari kutobuditsa huipi vavamunangagwa nehudzamu hwekuipa kwavo
Magweta emutori wenhau Hopo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana neyavangari vume anga ari mudare nhasi maapedzisa kusvitsa zvinyorwa zvaakanzi nedare aunze kudare pachikumbiro chekuti Chingono awane mukana wekubhadhara mari yechibatiso achitiwo pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu mutongi panyaya yaChingono vangoni nduna vakati vachatora mutongo wavo nemuvhuro mune imwewo nyaya yanga iri mudare nyaya yanga ichipomerwa munyori musangano revadzidzisi vekumaruwa Reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ va Robson Chere gweta reATUZ va Doug Coltart nedzimwe nhengo dzeATUZ ina yekunzi vaironga zvekupidigura hurumende kuburikidza nekuverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed yaraswa nedare mushure mekunge dare raona pasina humbo panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Sachigaro webato reMDC Alliance mudunhu reHurungwe vaLavenda Chiwaya vawanikwa vakafa nhasi mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroyi mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukoma wavaChiwaya vaJohannes Chiwaya vati vawana munin'ina wavo akafa pedyo nepamba pake akatarisa mudenga achibuda zvinhu zvichena mukanwa asina hembe bhande rake rakasunungurwa uye aine zvinhu zvake zvose zvinosanganisira mari nenhare mbozha. Vati semaonero avo vanofungidzira kuti munin'ina wavo akadzidziswa muchetura kana kuti akadzipwa akafa nekuda kwezvanga zvichibuda mukanwa make.
Tasvika panzvimbo yanga ari 5 houses after paimba yedu. Tasvika akarara akatasa mudenga sheti iri pamusana pake. One bhuti yakabva gumbo, one rakagonya, bhandi rakapinunurwa. Maindotura kumbezi, natatura kumbezi, natavavhara. Ndavavhara, ndavatazoenda kupolisi. But maonero angu, handisi professional, handisi doctor. Kana asina kuitwa choking kudzipiwa food poison. Bhozi anga achibuda zvinhu zvichena zvichiirira nomatamo, musoro zvichiirira nomaziso. Ndomaonero andazviita. Saka patakangomirira kuti dokita akauya toita postmortem toona kuti chii chaitika but I'm suspecting kuti adzipwa kana kuti aisirwa food poisoning bhozi muhomwe make maa mune foni nemari dzake dzese nechibage changa chirakidza kuti ambodya dai anga iri mbavha asina kumbobvira aita se asiwa nefoni nemari dzake
Mutauri wemapurisa mudunyo remasonaland west vaien kowera vati hapana zvavanga taure pamusoro penyaya yekufa kwavachiwaya vachiti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi
vanhu vachikusinya vakati vadzoka vachiita ground saka vakati vadzoka saka hatina mafidha achakamira abiza yatete asiriko zvayo.
Asi bato reMDC rinoti rinofungidzira kuti nhengo yavo yakapambwa ndokuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo nhengo dzavo dzinotungamira matunhu makanzura pamwe nevamiririri muparamende dzainge dzichitsvagwa nekwevanofungidzirwa kuti vasori mumasvondo maviri apera nekuda kwekuratidzira kwaida kuitwa munyika mwedzi wapera.
Ndingangoti kemavhiki matatu nemaviri apera maparty deployees edu macouncillors top provincial leadership ma MP ma senators vanhu vanga vachitsvagwa saka preliminary investigations edu ari kunongedzera ikoko kuti zvakaenda towards abduction suspected abduction and murder.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika rezimurise rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu munyika nekuda kwekutsigira bato ravanoda. Mukuru wezimurise vadzikamaibere vanoti mashoko ari kufamba ekuti vachiwaya vaiteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvinoburitsa pachena kuti munyika hamuna kugadzikana sezviri kutaura hurumende.
Vanonzi ivo vanga vaya nemazuva vachiti ivo vane vanhu vari kuvateera vavanofunga kuti vasori. Ina hui inotiratidza kuti munyika medu hamuna kugarisana zvamuchose. Tavane nguva yakareba tichingoitsana naro zvichinzi nevamwe hakuna crisis, vamwe vachiti tiri kuita basa rekutotywa, vamwe zvozonzi muri kunyepa. Tinosvika riini tichingonakurirana nyoka menyu? Isusu seZimrights tinoona kuti zvaiva nani kuti dai sevana veZimbabwe tagara pasi tataurirana nyaya idzi timise bongozozo riri munyika medu.
Kubva musi wa 30 kurume kusvika pari zvino Zimurize inoti vanhu vana vafa zvisina tsarukano uye vamwe vanodarika makumi maviri vari kutiza mudzimba dzavo vachitya kusungwa. Mutumbi wavachiwaya uri muchipatara chemukaroi wakamirira kuti ongororwe kuti chakakonzera kuti vafe chii uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa nehama dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbi verudzi rwema Aborigines muAustralia vari kushanda nehurumende mukuparadzira ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 zvikuru munzvimbo dzinogara namuwanikwa ava muAustralia yose. Munguva ino yechirwere cheCOVID-19 pane urongwa hwekupinda munzvimbo dzinogara vanhu veruzhinji wechiAborigine senzira yekuchengetedza utano hwavo sezvo vanhu veruzhinji werudzi urwu vaine zvirwere zvakaita semoyo, chiropa, kutadza kufema, shuga negomarara izvo zvinogona kuti munhu avhiringwe nyore nechirwere cheCOVID-19. Vachitambira kusarudzwa kwavo zviri pamutemo nebato ravo reDemocratic Party kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vaburitsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vari kukwikwidzana navo muna mbudzi avana kubata zvakanaka chirwere cheCOVID-19. Vakatiwo vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachabvisa kutya kurumo vanhu uye kuona kuti America yabatana nepasi rose kuitira rakanaka repasi rose. Kune rumwe rutivi vaTrump vari kushandisa mazwi ekuti ndiana anogona kugadzirisa upfumi hwenyika pakati pavo navaBiden. VaTrump vari kushora vaBiden vachiti havana kusimba uye munhu ane pfungwa dzegwara rekumabvazuva uyo anoda kukwidza mitero nekutengeserana pamadiro nepasi rose nechinangwa chekuendesa mabasa kunze kweAmerica. Mukuzeya mashoko avaBiden, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Ndakabatikana nezvakataurwa navaBiden nekuti waitaura semutungamiriri wenyika waitaura kune wanhu wese weAmerica, maRepublicans nemaDemocrats, kuti wanhu wanofanira kuti washande pamwe chete muAmerica kuti ibudirire. Izvozvo zvakandikoshera ndakaona kuti munhu anorangidza kuti arane utungamiriri hwakarongeka nekuti ane chido chekubatanidza wanhu wese wenyika yeAmerica.
Tombotarisa zvavakataura pamusoro pekurwisa denda reCOVID-19, makaona zvipi zvakakosha pane zvavakataura?
Ndakakosherwa nekuti munhu wese anofanira kuva anopfeka mask, unofanira kuva uri mutemo unotedzerwa kune nyika yese, uye vanhu wese vanofanira kuti vakwanise kutestwa kuti vaonekwe kuti vane utachiona ndewapi. Zvinobatsira izvozvo kudzivirira chirwere ichi kana denda ranetsa reCOVID-19.
Kopanyaya yemadzimai nevechitema, zvii zvakakubatai pane zvavakataura?
Ndakabatikana nekuti munhu anorangidza kuti ane rudo uye nechido upenyu hwevanhu wagara wachitarisirwa pasi munyika yeAmerica wakafanana nemadzimai uye nevanhu vatema. Wakatsanangura mukutaura kwavo iwo wakapa muenzaniso waGeorge Floyd akaurayiwa nemapurisa echichena, wachiti iwo mwana wavo akatsanangura achiti zvaitwa nababa wacho zvapa kuti pasi rese risanduke, uye risanduke kune zvinhu zvakanaka, uye madzimai ave nekodzero dzavo uye achifanira kuti agoremekedzwa sezvaanofanira kuti achiitwa.
Tombotarisa panyaya yeupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika. KuAmerica vaBiden pane zvavakataura here zvakakubatai?
VaBiden wakatsanangura mashoko akandifadza ekuti nyika yeAmerica iri kunetsika mune zveupfumi nekuda kwedenda reCOVID-19, uye wakatsanangura kune pasi rese, kune vatungamiriri wepasi rese kuti vano chishuwo chekushanda nevanhu wese kuitira kuti nyika dzedzibudirire, kwete kungoti America chete. Asi kuti vanhu vakadyidzana mune zveupfumi, mune zvematongerwo enyika, zvinopa kuti vanhu vayanani uye vanhu vagare murunyararo uye vachibudirira.
Zvii zvimwe zvakakubatai zvamunofunga kuti zvingabatsira iyo nyika yeAmerica nepasi rose?
Kushanda pamwe chete vanhu vachiwirirana, wangadai vanhu vane kuona kwakasiyana kana kufunga kwakasiyana, zvinokarirwa uye zvinogashirwa. Asi chinokosha kuti vanhu vagashire kusiyana kwatakaita ikoko mukuona nemukufunga, kwete kuti munhu ati kana pane munhu ane pfungwa dzakasiyana nedzake yamhandu. Kwete, handizvo. Zvinoreva kuti tinoda pfungwa dzakasiyana dzinenge dzichikurukurwa mune zvese zvinenge zvichiitika kuvanhu vanoda kuti vashande pamwe chete.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, makadiko mose akuya ndimufundisi moyo kuno South Africa. Awa tiri kuona kwatiri kuno coronavirus vakawanda vari kurecover. Tozoona kuti vanga vakudauna nera kusvika 600,000, tichiona varecover vari kuma 490,000. Aiwa, vari kurecover vakawanda vari kupora. Nevakubatwa vashoma, tinongodai Mwari akatungamira. Zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe zvataa kupinda masama kwanza zvinhu ya coronavirus yadarika. Ngatirambe chingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachesi mabishops kana vapi zvavo vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana nei aisi nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvangu kare chiona purezidendi wamunangagwa namugwadi vachitishoropodza kuti ngatisiye zvematongerwo enyika. Tikati aiwa no purezidendi, nhau ipo aisi yokuti chita zvematongerwo. Asi vafundi tiripo pakupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo, kana mukasadero maramba vatungamiriri munosangana nematambudziko ematsaona mukaparara. Saka uroti vafundisi vachipa nhau kutungamiri wenyika zilote tazuma tungiri wenyika wafundisi waka kosa watungamiri wa bishopi ano pa utungamiri bara charisai kari nakari msokura mwari mazimamba enyika aitunga na Jehova mwari mwari waitumia wa profita wanairia wanairisha saizozo kaiona mwari wukudenga chupati tuwete azwa kanyanya kuburikiza nevanu wakiva ituma hindo uza mazimambo saka government kanaishi soropoza vema church inausi na kuna kano kutu wanenge watu siya mwari waramba mwari pachena kuti avadi mwari saka wafundisi wa bishopi wakakosha kuti wanafoti wa uzi government zose zinofoti zitwe according mshokura Jehova mwari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muna udzemitambo. Sangano rinotungamira nabvu munyika reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA riri kushushikana kuti nabvu yodzoka here kana kuti kwete zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
ZIFA ne Premier Soccer League dzaive dzatara mwedzi wanyamavhuvhu kana gunyana kuti nabvu idzoke, asi izvi hazvichakwanisike nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Gwaro rabva kuZIFA rinoti sangano iri richiri kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano pamwe nekune dzimwe nyanzvi kuti vaone kuti zvakakodzera here kuti nabvu itambwe gore rino kana kuti kwete. Izvi zvauya panguva iyo Confederation of African Football CAF yazivisa kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yave kusimuka munambudzi apo Zimbabwe iri kusangana ne Algeria. ZIFA inoti ikaona zvakakodzera ichasvitsa chichemo chayo kuhurumende kuti ibvumidze kuti mitambo ibake moto zvekare. Asi svondo rapera, hurumende yakaramba kutendera chikwata cheAfghanistan kushanya muZimbabwe kutanga mangwana ichipa chikonzero chemamiriro aita COVID-19. Mugari weMuwaren Park muHarare vatapiwa Jakarasi vanoti kudzora nabvu panguva ino kune njodzi.
Tinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge tava danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana nhabvu ichidzoka haifanire kutambwa musina vanhu sezviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa ari mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviti hazvibude.
Asi maWarriors achange achipinda munhandare pakati pa 9 na 17 mbudzi apo ari kubandana neAlgeria. Mitambo neBotswana pamwe neZambia ichange iriko muna kurume gore rinouya. MuWorld Cup Zimbabwe iri kusangana neGhana, Ethiopia neSouth Africa. Muteveri weCapes United vaFilimon Mchedzi vanoti rinenge riri raki Zimbabwe ikabudirira kubva mugungano iri.
Mugrupu imomumu tikangoti tirikupinda tiri maunderdogs, but anyway, anything can happen pamberi apo negroup. Kana kuri kutozobudawo weo tinenge tangobudawo zvekuchansa, but kutarisira kuti tingabude tiri pamusoro pegroup apa handina tarisiro yakadaro.
Mafinal eAFCON ayo aifanira kuitwa munandira 2021 ave kuitwa kubva musi wa24 ndira kusvika 1 kurume muna 2022 sekutaura kwaita sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yedambudziko reCovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira munyika. mutewedzero wasachigara weMDC Alliance vaJob Sikala vanosungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa mukana wekubvisa mare yechibatiso. Imwe nengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kudunhu reMashonaland West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.